Vamwe vanhu ava vaswera vari pamutsetse asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vachatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi. Mumwe atadza kutora mari yakatumirwa nemukoma wake kubva kuBritain nemukuru ndivamusavengane Tom, avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva. VaTom vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari, hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake.
Ukanobvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro rebepa, vati munhu angatumwa, munhu anenge auya kuzotora anenge ane MTC number, anenge ane nhamba yemunhu amutumira. But inonzi you bring in even bureaucratic issues, yekuti lezo zvinhu zvamuri kurequire in that process is too uy. Munhu ngaangoya nenhamba yake izani. Zvangofanana kana ndine kadhi rangu kubhengi ndobvunzwa chitupa kuti chiite zii, sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi.
Mumwe atadza kutora mari yake kubhanga reZimbabwe Bank, vaSimon Sose, vati mhuri yavo ichava nehorodho yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana.
Ndatadza kutora mari yangu kubhengi ndichizoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridhe, sezvo mabhanga achizogurwa svondoro.
Asi vamwe vashandi vepachinhu University of Technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga rePOSB kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika. Mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Melody asi mari yavo yapinda masikati ano, nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo.
Ndatanzi namaneja tiuya ndosaka tiri pano. Taimu yekuvhara bhengi yatokwana kasi, vanga vatinyango bhengi rakavhara tinokusevaelekasi, ndosaka tiri pano.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGim Refinance vaGilbert Muponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo wekuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha.
Aiwa, maripai ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze. Tinangoti kuti volume driven queues, because vanhu vari kutora mari kunze vawanda. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kudiaspora vari kushanda nekusapota mhuri dzavo zvinodadisa. Even tikatarisa volume yeaccount yemari iri kubva kunze, I think previously yanga iri kuma 800 million, but now it's moving closer to $2 billion ziri kubva kunze kudiaspora.
Vamuponda vati panofanirwa kuitwa urongwa hunoita kuti mari idzi dzitorerwe kumabhangi.
Saka I think what he needs is further investment mumachannels emaremittance iwayo. Plus parofanira kuitwa, because you see a lot of those who are collecting money are unbanked. Inoti munhu angada kutora mari yobvaendesa kunotengesa maybe kuisa pamuchigaba tema. Saka pada kukorektwa sitting yacho such that mari inokwanisa kupindira directly kumabhengi accounts evanhu iri forex kudaro. So that iwewe ukatumirwa mari uchibhenga neCBZ kana uchibhenga nePOSB, mari yako ngaibva yaenda straight kuCBZ foreign currency account yako, that's a lost account.
Mitsetse yepamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare, Bulawayo, Mutare neKadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare, avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.